manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2019 nguva dzava 7 makateerera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dziparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu
Nengo dzedare reparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
Ndira vanhasi vanetsaona nondi dhiraivha saizvo asandadzokera kubasa. Ndichongouchengetwa namukoma. Murichibatsirwa namukoma zvese. Zvechokwadi hapana kana chatichauya.
Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna nyamavhuvhu gore rapera vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende bazi rezvekudyidzana kwezimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa zvirango kwakaitwa vaanselem namo sanyatwe pamwe nemudzimai wavo amai chido machona sanyatwe nehurumende yeamerica Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisise zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriage bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriages bill imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri wemutare central vainnocent gonese vaudza studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji vagonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa nemaererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri
chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dziparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamende uri kutaura nezvei saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nhengo dzeparamende dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wamutemo
agonese vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu
nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngazviraswe zvichienderera mberi ani zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika chimwe zvechirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana-siyana
mumwe wenyanzvi munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nhengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Love More Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda
saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri kuti munhu wese ane 18 years shena mbere ane kodzero yekutanga mhuri yake and mhuri iyo ndiye anodecide kuti mhuri ndoda kuita ndakarora here kana kusarora unoda kungozvigarira zvangu nevana vangu uchiita vana uko woita vana uko asi uchiga vachengeta yavo zvinotendedzwa nebumbiro remutemo vanhu vezimbabwe ngavazive iye ino section 78 ye constitution saka bhiri rimwe zvinhu zvari kuunza zvinoda kuti zvibate kubatsira madzimai nekuti madzimai mazhinji vari kudzvinyirika zvakanyanya vanobuda mukati mekurorwa kana kugara kwemurume asina kana chaakabata ozogarara maupenyu hwese asiyana nemurume angova murombo
vamadhuku vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisanopa pfungwa dzadzo padzichaenda kunobvunza veruzhinji nezvebhiri iri asi kuti dzinopakurira veruzhinji zviri mubhiri iri dzodzoka nepfungwa dzeveruzhinji kudare reparamende
nhengo dzeparamende basa ravo nderekuti vasatarisa ivo pachezvavo kuti ndinonzi nhingi ndakaroraya kana naurorwa ini ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhurume ini ndinonzi nhingi ndinefungei nevanhukadzi kwete basa renhengo dzeparamende ndekuti vatarisa zviri mubumbiro mutemo zvakatonzi nevanhu ndo mutemo wezimbabwe vochitarisa zviri mubhiri zvese zviri mubhiri zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro nhengo dzeparamende dzofanira kungozvibvuma chete zviishandezvo because ndo basa ravo mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparamende saka ngavazive kuti ivo venhengo dzeparamende vari pasi pebumbiro rechi remutemo parlamende iri pasi pebumbiro remutemo saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro uye havafaniri kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare zvinofanira kunge zviripo
nechipiri svondo rino dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba ekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika ndakamirira studio 7 Harare, ndini Thomas chiri pasi.
Vanhu vakakuwadzwa nevakafirwa nehama pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzakaitwa vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa, mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi vaLovejoy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakasvidwa musi wa 1 August tichibva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Kubvazuva iroro ndiri kurarama neblade mugumbo mangu rinokonzera kurwadza especially kana kuchitonhora. I cannot walk, handikwanisi kufamba kwenguva yakareba uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba. Saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvinokuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Pachikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanise kubviswa bullet mumuviri wangu ndochikuru chandiri kuda for the meantime. At least vakwanisa kubviswa bullet muno madokita vatu vakwanisa kuribvisa asi kuindia India vanokwanisa kuribvisa asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara muna Nyamavhuvhu gore rapera vadzikamai Chifanga avo vaive mutyairi wekombi vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. VaChivhanga vanoti kubva zvavakanovhiiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. VaChivhanga vanotiwo nemhuri yavo vari kutochengetwawo uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Ona anogara 7 days dugumbo ranwe ririoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo ndira vanacho vanetsaona nandiri dhiraivha saa izvizvo asati adzokera kubasa ndinotongochengetwa namukoma mhuri ichibatsirwa namukoma zvese chechokwadi hapana kana chati chauya netaisiro kuti vaikwanisa kungotipo mugoro tinokwanisa kusatina kalaifu nguo mhuri nechitowano chokubata.
Kuzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa, vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja.
Katorwa. Ndakutotanga pazero. Hapana zvakaitika. Anything whatsoever, hapana assistant ndakatora kunze kwetreatment chete yandakangopiwa necounseling.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum na vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirishonga yanyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness kuside regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa. Nemhirishonga iyoyo tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara, vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo, havasi kukwanisa kureiza mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Roslina Hanzi vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa hapana ataripwa uye hapana kana musoja atasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana. Vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva.
Mushure memhirishonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa vaKgalema Mohlande kuti vaongorore chaiye chakonzera mhirishonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yavaMohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirishonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirishonga yakaitwa muna nyamavhuvhu. Azi rezvemutemo, amai Virginia Mabhiza vati tivanyorere mibvunzo iyo tavapa asi havana kupinda nguva yekuenda pamhepo. Asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna nyamavhuvhu rapera kuitira kuti varipwe. Mhirishonga iyi, sekutaura kwesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 nevapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa. Vakafa musi uyu ndi Brian Zhuwao, Jealous Chikandira, Challenge Tauro, Gavin Dean Charles, Ishmael Kumire naSlivia Maposa. Nezuro America yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba. Mukuru aitungamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namo Sanyatwe, pamwe nemudzimai wavo, amai Chipo Machona Sanyatwe, avo vanomirira Nyanga North muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Were.
Zvakadaro bazi rezvekudyidza Zimbabwe rimwe nyika kuti harina kuzvirangitwa Nyatwe pamwe nemudzimai wavo nehurumende yeAmerica. Hurumende yava Donald Trump yakaisa vaviri ava pazvirango nezuro ichiti vasanyatwe vane chekuita nemhirizhonga yakaitika gore rapera nyamavhuvhu iyi uye munandira gore rino sezvo soja ari kumirwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende inoti yasvitsa nhasi nyunyuto kumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols, avo vasanganawo nemunyori kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika iri James Manzou. Uye zvisinei nezvaitwa neAmerica, Zimbabwe inoti icharamba ichienderera mberi nekuvandudza zviri nekutaurira nenyika dzanga dzisiri kuwirirana nayo kwemakore akawanda. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harisi kufara zvachose neurongwa hwemafambisirwo emari hwakaturwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube. Sangano iri rinotiwo harisi kufara nekuwedzerwa kwemari yebudget richiti zvinhu zvizhinji zviri mubhajeti yehurumende zvinoomesera vashandi. Hurumende yakawedzera mitero yakawanda kusanganisira kumutengo wemagetsi, mitero yedzimotokari, matoll gates nezvimwe. vamutulinguve vanoti budget ravo rakawedzerawo mari isingabatirero kusvika pamazana mwe nemakumashanu emara TGS pamwedzi vachiti izvi zvinosiya vashandi vaine mari muhomwe. Mukuzeya nezveurongo uhu tabata munyori mukuru weZCU vamoyo pangano ravo.
Zvakatirwadza zvataurwa nehurumende rukota zvemari zvatirwadza nyaya yekuti esumbo hapana chendi sehurumende ikutorera vanhu vasina chinhu mari zvekare. Taona mitero yezvinhu zvese zvinofamba kwa ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo. Auya kwativi vashandi taitasira kuti hurumende ichataura nyaya yeoro kuti oro ifanane nemafuta epeturo. Kana hurumende ichiti toll gaipe according to the interbank rate taitarisira kuti hurumende ichatsvakafanana neizvozvo kuti nemasalaries are anofanira kutevera interbank rate. Asi hatisi kuona zvakadaro zviri
muredzei mari obatirwa mitero izvi hazvibatsirowo here vashandi?
Iyo zvino vashandi vano vari kutambira mari tinoti iri pasi yemulayiro. Mari isingakwani kuti vararame nemudza vashandi vakawanda havasi kutambira kana 700. Taita kuti mihoro yevanhu ichikwidzwa kusvika chitaro chotanga 700 hazviri chinhu zveke vashoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Studio 7 yaedzawo kubata mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzidzo, asi vaviri ava vati vanga vachiri musangano. Guta reBulawayo yava nemakomiti evagarisi senzira yekuedza kugarisa kwemvuta iri. Taurai Shava anonyatevera.
Kanzuro yeguta reBulawayo nezuro yakaita musangano nevagari pamwe nevanomirira makambani kana mabhizimisi nevamwe vakasiyana-siyana nechinangwa chekuziva mamiriro akaita mvura uye kutsvaga mazano ekuti chii chingaitwe kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura. Mutauriri wekanzuru Amainesi Sampofu kuti kanzuru iri kutora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuve nemakomiti evagari kupa dzidziso kuvanhu senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura.
Clusters that will assist us kuti tishande tose kugadzira nyaya yemvura. Tine maclusters seresource mobilization, advocacy, information dissemination ne monitoring of consumption. Ama clusters anoita kuti tigone sedoropo kuti tifambe tese nema stakeholders edu nekuzwisisa nyaya iyi nekubatsira where we need resources.
Mumwe wemainjiniya ekanzuru Amai Mercy Ncube vakaudza Studio 7 kuti pamadhamu matanhatu anopa mvura kuguta mashanu chete ndiwo achine mvura, asi mvura iyi yave shoma zvikuru zvekuti vagari vanofanirwa kuishandisa zvine mwero.
Tasara nemadhamu 5 out of 6. Iko zvine izvi consumption yatiri kutarisira kuti vanhu vashandise 122 megaliters per day. Mvura inoshandiswa nevanhu iri kurange between 150 and 170 megaliters per day. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti vanhu vachengetedze mvura yatinayo because taakupinda mumwaka wokupisa. Saka mvura ichapera nezuva igozopera futi nekunwa because vanhu vanoshandisa mvura yakawanda.
Mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvemvura Kanzura Skuleki Lemoyo vakakomekedza kuti vagari vashandise mvura zvine hungwaru. Vakatiwo kunyange hazvo kugadziriswa kwemapombi epanzvimbo inochenesa mvura yeCriterion Waterworks kwakapera pari zvino, vagari vanofanirwa kugadzirira kuti kanzuri ichavhara zvekare mapombi aya munambudzi kuti anhadzurudzwe zvekare.
Tukuzira njise mwushe mvura, basara se mvura, ba katri se matetu. Kuzimba mngu inzira kutimvura isarasike zuaka wanda because tukutarasira kutimvura ya cho isho manani kumadamu.
Kanzuru ino tukunze kwe dambu zikore kutimvura ya guta ishoma, rimwe dambu zikore kusangani kwa naro pa kupawa gari mvura, nekuita mamwe mabasa akafanira kushomeka kwe magetsi uye kwe diziri nepeturu. Sachi garwe Committee Environment and Engineering Vanomen Tlavanu Vaka vuma kutikanzuri iru kubatuwa ne matambu ziko aya
Kanzuri ina machallenge zaka ati wandirei ano anuburigiza ema gezi anuburigiza e fuel ne mvura kutimfraize yuweo kuno kubrua inova kumadamu ino pombo wanashini ne magezi damu ziko ili asa red dragger saka reza minister meeting ya nasi wati kuruzira kutika pari any problem tishande isa timu wani kutawuda madamu zwa kada halini tuwe atuwa address
kanzuri ino tikana madamu hari kushanda pari zunu akapera mvura kutarino gona kuwa na mvura kubaku zuborani zuriku nyama njovu akwifa asino tiwo kubakwa ni kukasika kwe damu guaisha ngani uko kwa wenengu wakuru muurongwa niguwa kuno gona upeza dambu zikure kushomeka kwe mvura iguta ndaka mira studio 7 Mbulawayo ndini itaoraishava
Yashika nguwa ya kutitimbonzi wa juriku itikapada ndi mtandere wa social media kubwa kuna Marvelous Mchanganya wa Studio 7.
Prungwa che Let's Talk ngati kurukurei cha muno pakurirwa neni Marvelous Mchanganya uye cha tino kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona. Musuwe chipiri, china, nechishanu. Nasi sangatiri kutarisa mirishonga yakaitika gorera pera iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa nekukuwadzwa musiwa 1 nyamavhuvhu 2018. Regei tuende kuwasigiri vedu wepa Facebook page yedu ye VOA Shona Teens kwe kutivari kutichii.
Muruta ora na Peter Mpondi, muruta ora Peter Mpondi Mwarare. Muna uwa damu zikuru, urozila shakaro leru walanu, ba wanu uga zikupaya. Dozu nuzaiza makuwa voidi waisi. Zeni na mwine wanu nasunu. Dozu nuzaiza makupopotiru wanawanishi. Asi nasi ndo matiri. Tarisa, 1 year after that, na ndo matiri unamwe. Zulu waneza makuwa voidi. Asi zakata vika wavoida. Na wano, wanemwe ya kasha, wanemwe ya suinga. Ukapinda mu supermarket moke, kana mama matiri. Unuona tofuna, face the one, zakatamwa. Zakatamwa, people are not happy. Nesho, wadu kanda wanazo. These are the same things we're trying to avoid. Asi na nasi ndo matiri. Tosha, utumula maziri spay.
Imimi mangamuri moere, mwararo mpangu wapaka itika amirisho. Nga ii gorera
pula pangu wete nangandisimo ndaito wa zangu Victoria Falls toko wando toko wanda ito karaswa ilikono nazi tiko nye zangu tika kuwarane kane uwe zungu kubata uwe kure zi zungu kubata waso
tine utu wachipoto noro jiripuno Botswana Gaberoni
taurightings
na chida kuti situation yacho ukada takada utarisa kuti my election anofana kunga achipa wopu kuwani tarisiro kune vanhu kuti zvinhu zvinonaka asi pari zvinhu zvinhu zvacho zviri kuita kunge zviri kudzomashure taakudzokera mashure instead yekuti tinge tichienda mberi
inei ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munau zemitambo makundano ekaso Premier Soccer League ari kuenderera mberi kunyange hazvo chikwata cheZimbabwe Warriors chine mutambo weMauritius Mbamba Fields Stadium nemusvondo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kunze kwe Chicken Inn, iyo ine vatambi vatatu muchikwata chema Warriors ne Highlanders, iyo ine nhandare iri kushandiswa nema Warriors zvekare. Mwe mitambo yese yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi sekuronga kwayakaitwa neve Premier Soccer League. Izvi zviri kureva kuti makepekepe ari murwendo rurefu uyezve rwakaoma akananga kuzvishava nekunosangana neFC Platinum iyo iri kutungamirira makwikwi aya uyezve ine mukombe wacho. Zvikwata zviviri izvi zvakarohwa mumitambo yayo yesvondo rapera asi vanotevera nhabvu vanoti pasina Jorongodzo na Phineas Bamusi, avo vari kumaWarriors, Capes United haisi kumira mumutambo uyu. Muteveri weFC Platinum vaMoses Njambadope vanoti havasi kutarisa zvakaitika sondo rapera apo vakarohwa neBlack Rhinos, vachiti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo wavo nemakepekepe.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paya zvekuti Saturday tokurova 3-1.
FC Platinum ndiyo iri pamusoro nemapoints makumi matatu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peChicken Inn. Capes United ichitevera pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemanomwe. Muteveri weChicken Inn vaShepherd Saizi vanoti musiyano uripo pari zvino mudiki diki zvekuti vakamirira kuti Platinum itsvedze ivo voenda munzira yekunotora mukombe.
Kepiri ishoma iyi, saka tine mukana mukuru kwazvo kuti titore ligi gore rinoe. Ligi ndiyedu ndakatohwina kudhara.
Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri pamusha netriangle mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Herentals vs Blauwe Chiefs, Manica Diamonds vs Black Rhinos, ZPC Kariba vs Wange, Ngezi Platinum Stars vs Harare City. Mitambo yese ye Premier Soccer League yesondo rino iriko mangwana. Zvichakadaro, chikwata cheMaWarriors chiri kutarisira kuwedzera mugoo wacho wezvibodzwa pamusoro pezvina zvachakakanda zvisina mudzorero, apo chakashanya kuPort Louis ndokurova Mauritius 4-0 mumutambo wacho wekutanga wemakundano e2020 Africa Nations Championships. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti havasi kuona Mauritius ichiita mashiripiti ekudzora kana kudarika zvibodzwa zvina, asi kuti Zimbabwe ichatopamidzira pazvibodzwa zvainazvo kare yakananga nekupinda munharaunda yekutanga yekuenda kumafinari eChan ayo achaitirwa kuCameroon. Anotambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Zimbabwe yaenda kumafinari emakundano aya kubvira avambwa muna 2009. Zimbabwe iri kudzoka kuBurbafield Stadium kwapera makore gumi nemapfumbamwe yapedzisira kutambiramo, apo yakarova Lesotho 3-0 mufinari yekusafa cup muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika gore rapera muna Nyamavhuvhu, apo vanhu vakapfurwa nemauto vamwe vatanhatu vachibva vashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465, 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mumbiri rekuroorana. Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu iri kupomerwa mauto mhosva yekuvapfuura vanoti hapana chinobatika chavati vapiwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 kuNcwabakazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, Uhulumende ovisa umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezijeziso ezetheswe owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olubulale abantu abayisithupha betshengisela eHarare nyakenye. Abekhansili yakobulawayo babhode ngedolobho lonke betshengisa amakhansila lentathelizindaba inhlelo abazenzayo kanye lokulimukisa uZulu ngesimo sesilinganiso samanzi akuleli dolobho. Kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi osacathulayo uCharles Maphosa, yena uhamba ngegama lokuthi Viscosa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla unqolonge umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezijeziso eleMelika elizethese owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olubulale abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho umnumzana Anselm Namosa Nyatwe. Elemelika lazise izolo ukuthi selethese uSanyatwe lomkakhe unkosikazi Chilo Machaona izijeziso phezu kokubulawa kwabantu laba kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Lokho kucunule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kwathi iziphathamandla zogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe zabiza uAmbassador Nichols namuhla zamazisa ngokuthukuthela kukahulumende phezu kwezijeziso lezi. Ohlanganelo Nichols ngumabhalane wogatsha lweForeign Affairs umnumzana James Manzou yena omtshele ukuthi uhulumende weZimbabwe uphakathi kokuguqula indlela zakhe zakudala njalo uyakulungisisa konke okuphathelane lamalungelo oluntu okugoqela ukulandela izixwayiso ezahlelwa ikhomishini ecwayisisa udaba lokubulawa kwabantu libutho. Ikhomishini le yayikhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante. Asenelisanga ukuzwa icele lesigodlo seMelika eZimbabwe ngalolu daba. Lamhlanje abekhansili yakobulawayo babhode ngedolobho lonke betshengisa amakhansila lentathelizindaba inhlelo abazenzayo phansi kwebulawayo Water and Sewage Services Improvement Project. Kubika intathelizindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi okubangele ukuba ikhansili yabele amanzi evalwa ngezinye zezikhathi. Okwamanje abakamasipala bavulele uZulu amanzi kuze kube yiviki ezayo kusiya ngokuthi abantu bawasebenzisa ngonanzelelo. Umanjinela wekhansili yakobulawayo unkosikazi Mesi Ncube uchasisa ngomumo okhona okwamanje.
Amanzi mama awasekho, amanzi sephelile. Amademo wethu out of 6 sesiluze 1. Imizingwane sikhangela ukuthi izaphela la ophelele kwa November. So sizama ukuthi sitshele abantu ukuthi basebenza amanzi nginanzelelo.
Umsekelo wekomiti kamgcini sihlalo weFuture Water, uCouncillor Sikhululekile Moyo ukuthaza izakhamizi ukuba zilondoloze amanzi.
Uhlelo lokulungisa izimpompi lokulungisa amapipes luyaqhubekela phambili, akusho ukuthi njengoba khathe sisimile sithe up to 9 August akusoze kuvalwe amanzi, kodwa kuzaba khona njalo ngoNovember ngoba siyaqhubekela phambili ukulungisisa izimpompi zethu.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uncome ikhansile yedolobho lakobulawayo ngemizamo eyenzayo ukulungisisa udubo lwamanzi.
Abantu bengasebenza ndawonye kuzabalula. Esikukhangeleleyo ukuthi imizamo yena leyi ezanyiweyo asiyibambeni kuhle, abantu bengadlalisa amanzi.
Kulandela ukungani kahle kwezulu ngomnyaka odluleyo, iCouncil yakoBulawayo ibhekane lodubo lokusilela okukhulu kwamanzi emadamu okwamanje akusilinganiso sokungamachumi amane lane ekhulwini 44%. Idamu leAphancema lama ukusebenza ngoNhlangula kuthi uMzingwane uzagcina ukusebenza ngoLwezi, kodwa ulamanzi akusilinganiso sechumi lasikhombisa ekhulwini. UBulawayo ulahlekelwa ngamanzi ngenxa yempompi ezivuzayo ngoba kulabo manjinela abalungisa impompi abangaphansi kwechumi abakhangela impompi ezivuzayo idolobho lonke. Idolobho lilezibholane ezingamakhulu amathathu lamachumi amathathu lane ezisebenzayo kuthi alichumi lanhlanu awasebenzi. Kusenjalo umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uthethe leli thuba lokuchasisa kabanzi ngequla lecommission esuka ehofisini kamphathi ntambo wembuso yezabelo eyathunyelwa ngenyanga edluleyo ukuzohlolisisa ingxabangxoza eqhamuke kuleli dolobho ngemva kokuxotshwa umsebenzi kwamabhalane omkhulu uTown Clerk ebikwa ephendukile ngaliviki.
Ya ukuphenduka baphendukile ukuthi azange ngibe lethuba lokuhlangana nabo esingakujike ukuthi kungaba kule nto ezazisalele ade bezozicubungula kodwa kwamanje sebebuyele sesimele nje impumela ye-investigation yabo.
Phakathi kwamaviki amathathu edluleyo kube lokuxokozela lokufuthelana kuphoselwana amazwi amabi phakathi kwamsekeli kameya uMnumzana Tinashe Kambarami loTown Clerk uMnumzana Christopher Dube ecalwa ngokungaphathi kuhle umsebenzi kanye lokuphatheka kunkohlakalo wamlobela incwadi yokumxosha umsebenzi bakhiya lehofisi yakhe bathatha amakhiye. Lokhu kubangele ukuxokozela lokufuthelana edolobheni leli abanye besekela uDube bethi engaxotshwa umsebenzi lwagcina udaba lwakhona solungasakhanyi ukuthi ngolokuxhasana ngemihlobo kumbe ngezombusazwe okwenze uhulumende athumele iqula ukuzophenya imbangela yokuxokozela koBulawayo. Leli qula ligqibe uphenyo lolu labuyela eHarare kodwa abakwazi ngokwenzakalayo bathi leli qula liphinde laphenduka ngayonale iviki. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uzulu welupane East uyavota kusasa kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi edalele parliamente. Njalo amabandla ancintisayo agoqela ele MDC lelezano PF eliyilo ebelivele liphethe lesi sihlalo. Ozancintisa emele iMDC uMnumzana Dalumuzi Khumalo uchasisele iStudio 7 aza kwenzela uZulu enganqoba.
Elupane abantu ngicela ukubazisa nje ukuthi kusasa lilanga lokuyakhetha ummeli wabo wedalela eParliamente. Bayakwazi ukuthi kusukela ngabona some 3 years ago kuze kuzofika namhla elupane lingamelelwanga umuntu ngoba umuntu wayesimelele laphana ubengezwa kuhle egulelele phansi. Kodwa ithuba lokumreplace selifikile ukuthi sikhethe omunye umuntu ozakuma endaweni yakho ngoba sowasishiya. Cela abantu belupane sasa baphume ngobuningi kungabi lo muntu oyedwa ozasala ngikhaya engahambi ukuyavota, sikhuphe izani ngobuningi bethu sibadle kusale kungela mbuzo ukuthi iMDC yiyo ebusayo elupane. Sifuna ukuyiceda nya ingaphindi kuye futhi izalo elupane.
Abantu belupane ubathembisani alubana bethe bakukhetha?
zinengi izinto ezihluphayo elupane njengolupane besingena mmeli njengoba ngijilo medu kweminyaka maybe 3-4 kusiye muva le. Akunanto ehambayo, imigwaqo kayikho, izibhorane zamanzi kazikho, okuhluphayo ukuthi iZanu PF khona ibuya khathesi sidinga ukhetho ukuze iqalise kungani iyagebha izibhorane lapho izibhorane iyagebha one sibhorane inyanga yonke ukhetho luze ludlule kungadlula kusela lutho. Yizo izinto ofanele ngizikhangele zona ezukuthi abantu bazithola lo nyaka izulu linanga kakhulu. Kudingakala amanzi indawo yonke. Into emqoka kakhulu ofanele ukuthi yenze nxa sengingenile sidebhela abantu amanzi, silungisela abantu imigwaqo, silungisela abantu izibhedlela, silungisela abantu izikolo. Yizo izithembiso engizazisenzitshela abantu. Okokugcina ikukhuthaza ungakhathalekile ukuthi usaphotha iZanu, usaphotha iMDC. Sicela lonke liphume ngobuningi ke lifake utshintsho, i-change esiyifunayo, elifake uMP uDalumuzi Khumalo imvotele ngobuningi benu kusasa ukuze inxeke kungaguquka impilo zenu badala ke siphume kulezi nhlupho esiziphiwa sizethulelwa iZanu usakwamalanga.
UMnumzana Dalumuzi Khumalo uncintisa emele ibandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kukhetho lokudinga umeli weLupane East ePhalamende kusasa. Sixhume njalo ozancintisa emele ibandla leZanu PF uMnumzana Mbongeni Dube laye oqale ngokuchasisa aza kwenzela uZulu walesi sigaba alubana ethe wanqoba.
Njengebandla leZanu PF sesingenile ebantwini sakhuluma labo basithembisa ukuthi bazasisekela ukhetho olubuyayo kusasa. Silama-projects abalisela ukulungiswa kwezikotsho, ukulungiswa kwamakreshi abantwana ukuthi bengahambi imango emide, ukulungiswa kwemigwaqo, ukuqalisa ama-projects abontanga. Sikhangele kakhulu ukuthi abatsha batholiswe imisebenzi yezandla kunye labomama. Siza kuyakha ihofisi ye-constituency ukuze izikhalazo zifikele ehofisini, ibekuthole kulo muntu okhona ehofisini ukuze bathiye izikhalazo zabo.
Balalele abantu beLupane East Dube, mazwi bani ongathanda ukubatshiyela wona?
Ngelanga lakusasa engathi ngikutshiyela abantu kakhulu yikuthi abantu baphume ngobuningi bayevota ngoba umdlalo usuqiphelile njalo sesinqobile njengebandla leZanu PF. Sithembisa kakhulu, sikhuthaza kakhulu abatsha ukuthi basukume ngokuningi. Ngicela kakhulu kuwo wonke abantu beLupane East ukuthi i-election leyi kayingasixabanisi kodwa kube yi-election ezasibambanisa, sibe moya munye, siyakhe isigaba sethu, kungabi khona ukuzondana after ama-elections. Ngiyabonga.
UMnumzana Mbongeni Dube umela ibandla leZanu PF kukhetho lokudinga umeli weLupane East edalele ePhalamende kusasa. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokudutyulwa kwabantu inyakenye ngemva kokhetho. Sokwedlule umnyaka lesi sika senzakele. Kambe kukhona yini osokwenziwe nguhulumende ukulungisisa lolu daba? Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuvimba ukumemetheka kwemikhuhlane olweCenter for Disease Control and Prevention soluthumele ezinye izisebenzi zalo kwele DRC lapho sokuqhamuke khona umkhuhlane we-Ebola. Umkhuhlane lo usubulela abantu abafika phose inkulungwane ezimbili selokuqhamukileyo nyakenye. Ukungezwani phezu kwemithelo yokungena kwempahla phakathi kwele India lele Melika kukhanya kusiba kubi ngokukhitshwa kweziqondiso zokuyekethisa imali yemithelo yeduty empahleni ezingena kwele Melika ezivela kwele India ebezingena phansi kohlelo lokuthengiselana lamazwe asathuthukayo olwe-generalized system of preferences. Uhulumende wesabelo seGauteng kwele South Africa usefunge wagomela esithi izizalwane zakwamanye amazwe ezilwisane lamapolisa edolobheni leJohannesburg izolo zizawukhomba olotshwala. Kubika intatheli yethu uBenedict Nhlapho.
Lesi senzo sokuhlaselwa kwamapholisa ngamatshe, imbodlela namabhomba ephethulo sesiye uhulumende weGauteng amapholisa lezizalwane zakwele South Africa bezonde beganunwamo. Abakwamanye amazwe laba abebefika amakhulu amathathu bahlasele amapholisa ngesikhathi engena ezitolo lemisikeni yabo edinga impahla ezenziwe ngokungekho emthethweni zangena elizweni ngudlu. Umkhokeli kahulumende weGauteng umnumzana David Makura uthi lizagcwala umoya ibhatshi ngesikhathi abezomthetho sebebuyela ukuyadinga lezimpahla. Isikhulumeli sikamnumzana Makura umnumzana Vuyo Maka uchaze isenzo sabakwamanye amazwe lesi njengokuhlasela uhulumende ngokwakhe.
Sifuna ukuthatha lesi senzo njengobuganga. Siyazi ukuthi baningi abakwamanye amazwe abenza lo msebenzi wokuthengisa ngokusemthethweni. Sifuna ukukhipha iziganye phakathi kwabo.
Le yinto esichiye inhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kwele South Africa lazo zikhathazekile. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa Afrika umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi abavumelani lokuhlaselwa amapholisa loba phansi kwasiphi isimo.
Siyawagxeka udlame olwenzakale izolo edolobheni laseGoli. Amapholisa labahlali ikakhulu abavela ngakwamanye amazwe kumele basebenzisane. Ngakulokugebengu ayikhona ukuthi abantu bajikijele imota zamapholisa ngamatshe. Siyakugxeka kakhulu.
Nakwenye icele umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi bakhathazekile ngembiko yokuthi amapholisa la angene ezitolo zabokuza laba engelancwadi kamanje ebapha lelo lungelo, langembiko yokuthi yiwo aqale ukudubula ngenhlamvu ezwisa ubuhlungu okuyinto ebangele udlakela. Kodwa-ke laye uyasisola isenzo sokuhlaselwa kwamapholisa.
Kuyinto esingayijabuleliyo ukuthi sithole abantu sebexabana namapholisa. Siyakhuthaza abantu bonke bokuza kwelase South Africa ukuthi bahlale njalo besenza konke akwenza ngendlela engaphansi esemthethweni, kungabi nokuxabana.
Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthi bayakhathazeka ngendlela amapholisa aphatha ngayo abakwamanye amazwe mihla yonke kwele South Africa.
As long nje kuwumuntu wangaphandle bayakubopha kuthiwa uzabonakala phambili. Ayikho nhle le nto, yingakho mina ngibona ukuthi kuyikuhlukumeza amalungelo abantu ngoba kungabantu bangaphandle. Uthola ukuthi umuntu ubotshwa nje uyakhahlanyezwa ula amaphepha wakho wachile endlini yakhe. Akukho kulungisa endabeni yangikhona.
Kusenjalo amapholisa ayaphika imbiko ethi ehlulwe ngabantu bokuza laba yikho ebalekile. Kodwa wona athi asuke kuleyo ndawo ngoba engafuni kugcine kusiba khona ofayo. Melethulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Zonke indlela ziqonda kobulawayo kusasa lapho kule midlalo emibili ezadlalwa ngamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye lasemdlalweni we-rugby. Kukanti-ke imidlalo yalonyaka eSpa Bonsa 2020 Cricket League layo ingena kuviki lesibili. Kubika intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni we-rugby yohlobo oludlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu elaziwa ngegama elithi Sebulls lizemukela iqembu labosowabo abamela ilizwe leKenya kusasa ngomgqibelo enkundleni Hartsfield esedolobheni lakoBulawayo. Lawa maqembu adibana emdlalweni wenkezo ye-Victoria Cup okuyimidlalo edlalwa ngamazwe abalisa eleKenya, eleUganda, eleZambia kanye leleZimbabwe. Womabili amaqembu lawa azadibana kusasa awakanqotshwa kwimidlalo emibili aseyidlale phambilini kwalo wakusasa. Kodwa eminyakeni edlileyo iqembu leKenya belizithaphuzela kweleZimbabwe okuyinto eyayingajwayelekanga kudala. Ekhuluma lentatheli zindaba namhla umqeqeshi weqembu leZimbabwe uBrandon Dawson uthe yena ilizwe leZimbabwe lilabadlali abaningi abaphandle kwelizwe abangaliphathiswa ukuba liqine futhi njengakudala.
encourage people to come back and play this more. I mean, at this stage, we've got thousands of players back outside the country.
Sikhuthaza abadlali abadlala phandle kwelizwe uba baphenduke bezodlalela isiqembu lesizwe ngoba sikhuluma nje kulabadlali abazinkulungwane abaphandle kwelizwe njalo sifuna ukuba bazwize besithiseka befuna ukuphenduka bezodlalela iqembu lesizwe.
Emdlalweni yalo elibili yakuqala iqembu leZimbabwe litshayele eZambia nge-39-10 kwakuqala kwathi kwesibili linqobele Uganda nge-31-26 umncintiswano weVictoria Cup uvuselelwe lonyaka ngemva kokungadlalwa eminyakeni eyisikhombisa eyedluleyo njalo uvuselelwe ngemva kokuba inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo we-rugby kuzwekazi lase-Africa e-Rugby Africa ilahlekelwe lusekelo lwemali ukuba iqhube umncintiswano we-Africa Gold Cup. Sikhangele umdlalo wenguqu ngensonto iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizanqikelana lele Mauritius enkundleni Papa Fields emdlalweni wehlandla lesibili kusigaba sesibili somncintiswano we-Africa Nations Championships. Iqembu leZimbabwe lizangena kumdlalo lo livele likhokhela nge-4-0 emva kokunqoba elikwenze ngomvulo emdlalweni wehlandla lakuqala oqhutshelwe kwele Mauritius. Lo mkhankaso ngokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-CHAN ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa ngegama elithi Mighty Warriors libhaxabulele eMozambique nge-4-0 emdlalweni walo wesibili kumncintiswano walo nyaka wenkezi weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngababalisa uRudoni Shamba u-Emakilethi Msipha kanye loMajori Nyawumo yena olitshayele emambuleni kabili. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe litshayele Angola nge-4-1. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Imidlalo yalonyaka yeSparbonsa 2020 Cricket League ingena kuviki yesibili kulempela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leFaza Power Raptors lizadlala lele Pepsi Hawks, iqembu leFast Jet Badgers lizadibana neCanela Sabres ukuthi iqembu leMermaid Pool Blazers lizadlala lele National Fencing Tigers. Ngensonto iqembu leNational Fencing Tigers lizanqikelana lele Canela Sabres, iqembu leFaza Power Raptors lizadlala lele Mermaid Pool Blazers ukuthi umdlalo wokugcina uzawuba phakathi kweqembu leFast Jet Badgers kanye lele Pepsi Hawks. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie.
Uhlelo lokuzilibazisa olwe Woza Friday namuhla sihamba lomhlabeleli osacathulayo uViscosi yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Lateleli lilengoma ezisithupha njalo isihloko salo sithi babuyile. Nangu uViscosi echasisa ngemvelaphi yakhe.
Igama nginguViscosi, kathi igama elokuzalwa nginguCharles wakwaMaphosa. Ngizalwa endaweni okuthiwa eMbiria kuCholocho district laphana.
Umculo wakho ungani ngowesplash, kungani ungahlabelanga ngendlela ekwenza uzimele lawe njengomculi?
Ukwenza ngabuya ngomculo lo we disco ofana nowesplash noma ofana noka Den Chanda. Kuthi ekhaya ekukhuleni zalweni kwami ke kukhona umuntu wayethanda umculo, umalumama kuthiwa uPhilip Dube, asekho emhlabeni sowasishiya. Kusho ukuthi ebekuthanda kakhulu umculo, wabe nomthelela ekuwuthandeni kwami.
Ngathanda ukuthenga idlalade lakho kumbe ukuxhumana nje lawe bakuthola njani?
Ngikhona kuFacebook, ungasearcha laphana Charles Chills Goes Maphosa, yamthola uViscosi. Ngikhona kuWhatsApp, inombolo zikaWhatsApp zimi kanje ngoba ngilapha ngiseSouth Africa, eGoli. inamba zami +27 84 29 17 067. Kuma emails ikhona email address yami choosegoals@gmail.com. Bangithumela lapho kuma emails, and then ku Twitter ngikhona ngugoalsmaps.
Ingoma ezikudlalade leli zigoqela ethi Mthwakazi, Winning Team kanye lale ethi Babuyile, eyiyo phela isihloko sedlalade. Uphuma ke enkundleni uVisco Singale ethi impilo.
Impilo lokho mathuta umntaba bambale nisonge. Impilo lokho mathuta umntaba bambale nisonge. Ikhona ukhangano namatata dom.
Vizcosa, umfana wecholocho sile tembali ukholisile umculo wakhe. Silugqibeke uhlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende namhla obize umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezitsheziso ezetheswe owayengumqondisi wohlangothi lwebutho. Uzulu weLupane East uyavota kusasa kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi ePhalamende. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.